sekufamba kuri kuita nhau pasocial media takaziviswa kuti takuvhara mabranchi avo 4 saka dambudziko iroro rokuvharwa kwamabranchi harisi kuwanikwa kucabs chete asi tiri kuona kuti kune mabhengi akafanana naStandard Chartered Bank vakatovharawo mabhengi avo mazhinji nyika yose vakasiya mashomanana anenge matatu chete saka ivo vari kuti varida kushandisa technology kuti technology ndiyo izokwanisa kuita banking saka izvi zvaakutiomerawo sevanhu vanomiriraw vashandi mukati memabhengi nekuti vanhu vari kurasikirwa mabasa nokuda kwaizvozvo munguva pfupi yapfuura iyi vakaita voluntary retrenchment saka nazvino voluntary retrenchment iyoyo ndoiri kutarisirwa kuti chaiesha vamwe vanhu mukati memabhengi iwavo mabranchi akavharwa futi iwavo
asi ivo vari kusiya basa ava kana kuti vari kuita voluntary retrenchment vacho vachienda pamutika ndigere vari kunyatsopiwa mari dzavo dzakakwana here zviri kufamba sei
dambudziko rakuitika munyika muno ndere kuti munguva vamwe vashandi nokuda kuti munguva vari kushandiswa zvakanyanya vari vashoma basa ravo raane masitiresi vamwe vanenge vafrustrated vachiona futi kuti mihoro yavari kutambira haina chairi kuvabetsera haina chairi kukwanisa kutenga izvozvo nokuda kwokushungurudzika vamwe vacho vari kuzopedzisira vangoti hazviri nani panguva munhu atore zvake tufatoto oenderera mberi muupenyu achiita mune zvimwe zvinhu tingavati mabhizimisi kana vanhu kufunga kubuda kunoenda kunze kwenyika kwavanenge vachifungidzira kuti vangawana zvimwe zviri nani asi tikazvitarisira chaizvo tinoona tumari twavari kupiwa hatuna zvatunganyanya kubatsira munhu kuti agone kurarama zvikuru sei kana tichitarisisa mari yataakupiwa rtgs dhora iyi hazvina zvazvingambobatsira nekuti maexchange rate acho kuma 16-17 nekunana black market kwaakupfuura kuma 20 zvaakureva kuti mari dzavari kutambira chero ukanzwa 100,000 kana ukanzwa 150,000 ukazonyatsozviongorora unoona kuti pamwe wasarwawo ne 2,000 US dollars isina kwaingambokuendesa zvikuru sei kana usina zvimwe zvinhu zvauri kuda kuti uite mupenyu
ivo vashandi vemumabhengi vari kupuwawo mari dzakawanda sei pamwedzi tichitangira nevepasi pasi
iko zvinoizvi tikatarisa vashandi vanotambira mari shoma shoma mari yavo yanga iri pasi 1,000 tinyange kuti kuma 900 something asi nokuda kwokuti mazuva anaya vanga vari kungopa tumakusheni twavari kupa tuete kuti imwe nguva anoti kana uchitambirawo 900 something upihwawo kame kakusheni ke 900 something saka zvinenge zvatongoti kuma 1,800 uko ndoyatingati ndo iri pasi pasi kana tichitaura zviriko mazuva anaya asi kana taakutarisa mari iyoyo taita nemaexchange rate toona kuti mari iyoyo imari pasi pe$100 mari isingakwane kutenga zvinhu tichitarisa nemari yaitambirwa nevashandi munguva yemaus dollars nekuti minimum salary yedu yaive 636 yaive kumaus dollars asi kana zvichitariswa iko zvinoizvi nemari iri pasi pe$100 kana nyange ingave kuma80 kana kuma70 something US dollars zvikuona kuti vashandi vemubhengi zvazvinozvava kutambudzika zvikuru